Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeTCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mungano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reElectoral Court muBulawayo nhasi ramisa nhengo 12 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nedzimwe nhatu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare reNomination Court musi wa21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza4pm dzadarika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Njovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enhengo idzi musi wa21 na22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza. Nhengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veTCCC varambidzwe kukwikwidza. Gweta rangi richimirira nhengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaliva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa chinenge zvakakanganiswa apa panerwi kuita vamwe vanopiwa kana yekuita zvisakuboniswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na4pm ngazvigoperawo na4pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikara kune rimwe zuva vachivhurirwa vachavarete. Saka vopara nemuwacho
vachinyora padande mutande ravo reTwitter mutauri weTCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune monyaya mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nhasi varasa chikumbiro cheTCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo kunomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Topinda mumameritsi zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvazvisina kunyatsoburitsa umboo hwavo chirakidza. Maclients edu anga ari kunzi izvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asi mwenengu ye triple C angeri mudare paturu wa mtongo uyuva Jameson Timber vauza Studio 7 kutumutongo wa nasi uchapiki swanewe rujinji muswa 23 nyamavuvu.
Vanu vanzi nasi awa nezeki ndevedu awasi vedu saka nyeye isu chia ipezera muswa 23 ku ballot box. Ma citizens wano ziyotu makandisi awa ndiwa nani. Ndio wachano votera ewa. Wakaisikuwa nefazi ne Zanu PF. Wacha votera uo nefazi ne Zanu PF.
Pane vanu wanudarika gumine wa sere. Wakanyore sakutiva kwikwize. Pasipe triple C. Vasina mvumo kupa kubato iri. Izo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu. Pane nengo mbiri kana nhatu. Zvichange dzine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune monyaya yange iri kumatare. Dare electoral court. Rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira, Labour Economists and African Democrats, chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court, vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure kunyanya sevanhukadzi vari kuvavarira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wavo.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati richapa mutongo panyaya yavaSevia Kasuku here kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMunangagwa vari kumusangano Russia Africa Summit kuSt. Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ngati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia izvi?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa nyangwe chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi, handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera nemunguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonero enyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwechidiki ndoo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukonana nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwa wozemberana neari kukonana nenyika dzakawanda nerubatsiro runobatika rwatsiri kupa kunyika dziri kuAfrica zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda muAfrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komishen yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori, zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure, kana chikwama chehurumende chakura mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyore wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission, JSC, vaWalter Chikwana, vayemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veAnti-Corruption Chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tine momentum yatinayoiyo tichasvika kana pa100%. So tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana-siyana uori unoramba uchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune makesis akawanda taona vamenshena makesis anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hationi kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori. Mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika, asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe, vanhu vari kuzomburiswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira, tikurona kuti uori uri kutokwirira.
Musangano wezak uyu waona pachitwa kurudzira kuti mataredzi mosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori wadzo, iyo iri padano remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori wakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu wevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 chikunguru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura muHarare nasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanira kupawa kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanira kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecida zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mukana yokunge vachikwanisa kunge vachidecida zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu as mapolicy makers zvinhu zvatinongoita tichidecida takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoengenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe kuti tinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati, nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvave Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadepartment education, kumadepartments health nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka, raramo inobatsira.
Muzvaye Musemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu, vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere, uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa, zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti varikutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto neZuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana arikuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika dzitore matano nechimbi-chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International neZuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Zvabuda kudare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zviri pachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kobva kwaitawo rimwe divi relezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera iroo vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira, pindiraitinzi.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU-PF hatina chokuita neZEC uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhiciary. Judhiciary iri independent, ZEC iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuZEC, zvinhu zvinoitwa muparamendi nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chichaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu dzekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika. Vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
VaMambipiri, manzwa hanzi ZANU-PF iri ku nyanyo tarisa ne zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa ini ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashamisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatiri kungoona tese tese, hapana chinoshamisa. Ndosaka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gedyegedye, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare, kuzasi kwemaNetherlands, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga dhipi, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane rimwe, pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiurani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinotuma chipusiya hadzitoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaiita hori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamutana pebasa ravaiita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopisa kuro nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe pari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yachona yekupedza machild marriage. Vari kushanda bande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasinzeziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paishu yemisindo icho sezvanopiera, we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi musindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira Triple C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vanga vari parunare kuKadoma kwakare. Tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup, Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2, uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0, United States chita mangange 1-1 neNetherlands. Musakanganwe kuti kuchirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzesarudzo. Tashika kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusi Amina Gibbs Dube munaudze isindebele. Soku isi.